the Suzuki consensus candidate. It's a disruptive selection method. We said that I'm only from Africa. No, your democracy, I'm sorrow, I can't tell any citizen locals. But you are guy, you are a Simba, you Simba. There are no sorrows of my communities, there are no garamuji, but there are no garamuji. Think I'm in the way you are to know Saka masara kumashure izvozvo kana mushunga taisati zvakapera zvakatopera kare vanhu vavuzovatungamiriri vavo tangosara neHarare chete neBrewery mumadhorobha matakati aiwa vazhinji vacho vamwariko kuti nemasiti neMPs saka hai hatidi kukurumidza kufurusa kana kushayisa mufaro kune vamwe vachiri kuita basa nekuti tiri kuona kuti vanhu vanosarudza vatungamiri vavanoda zvichatendedzwa muchinguva chakakwana asi kunge kwese uku haa basa rakapera takatobura bhodho zvokuti kana musina kudya kurangidzwa kuti maitwa vatorwa asi kana muriyope vobwo vari kudya vanoziva kutoti aiwa yakaibva sambakodhi ikapakurwa chatosara kwatova kuita isusu vandazva togeza maoko
asi mungati vanhu ndo vakasarudza here apa kana kuti vari kusarudza vatungamiri vavanoda nekuti vamwe vanenge vari kuti vachamisa ndo vanenge vapuwa masimba akawandisa ekuti ndo vanenge vachitoona kuti ndiani akwikwidza
zvinovachamisa vava mwari mwari ndovega vanosarudza vanhu ndovane simba guru rokuziva kuti anopinda ndira nekusapinda vanhu vasarudza utungamiri hwavo indongova mutungamiri changu chete ndiri muchairi wechikepe kuti chinge chifamba zvakanaka zarupf vada kunge vachijairira kuti tivaudze kuti taapakati taapakati bhinya hariudzi hariridzirwihuu kuti uyai kuno hauende kumapere woita musangano wamapere kuti ichi ndo chirugu changu chembudzichi ndo mandinozvichengetera umu ndo mezvipotora umu ndo mesheche wamufaro wakadiko wokufarisa zvakadaro wokuita muchato nebere kuti bere huya upinde muchirugu changu isi hatifambi tichidaro takavhara takasunga togara zvichara chitisunga wanosunga dazen nyika iri kufara nyika inoziva kuti iri kusarudza vatungamiri vayo nese ukanobvunza masabhuku mabhishe vabhizinesi vana musina bhizimusi vese munharaunda vemachechi vari kuziva kuti vakapedza uye vari kuronga zvinhu zvavo munharaunda vachiita kutwavo kugadzira muchato mukuru
vamwewo vari kuti rimwe dambudziko ramubato nderekuti vari kutaurira bato vanenge vaita vashoma zvekuti dzimwe nguva kana vatori venhava vanotombonetseka kuti votaura nani kana vasina kubata vachamisa vasiziva namuzvari mahere chete
imakamboona kuti miromo inoita miviri handi muromo ndoumwe nzeve ndo dzinoita mbiri maziso ndaanoita maviri makumbo maviri maoko maviri muromo ndoumwe nekuti haungaiti miromo miviri mburi yo dzikawandisa muzozivi panopinda nemuvengi saka ai ichakarongeka isu tine mutauriri wechete ini handitomboridzi mutauriri ndiri mutungamiriri mutauriri ndio aripo nemutevedzeri wake ndio basa ravo iroro
bato renyu rakambovimbisa mazuva apera yekuti mune urongwa hwekuti mumboende kunyika dzemusadhak muchinovapirira nemamiriro akaita zvinhu munyika mungatiudza kuti zviri kufamba sei paurongwa ihwo
nyika dzese dzemuno musadhak nemuafrica dzagamuchira dzava neurongwa dzava nemazano dzava nemashoko ezvekuita nesarudzo dzemunyika yezimbabwe takavaziisa tinovaziisa uye tine mufaro kuti zvose zvatakataura nezvose zvatakavapira vanonzwisisa kuti zvechokwadi tine dambudziko munyika muno
makashanyira nyika dzakasiyana siyana here kana kuti makangotaura neiro gungano racho resadhak chete
kutoshanyira kuti titaure kwese tichatiri murutsokaka hakuna chinouya wakagara munoziva kuti vakuru vakati hakuna chinouya neronga ngwena inodya chebamba inesi hatisi hedu ngwena asi takadzidza ipapo kuti zvinhu zvinofanira kugadzirwa nekutoshandirwa